Vatitaura pamusangano wevanoshanda mumatsura emabhuku nyika yose uye vaitirwa kuZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF muHarare, mushandi mukuru wechikoro chepamusoro cheBindura State University vaBlessing Chiparaushe vati dzimba dzekuverengera ishoma munyika uye dzakawanda hadzina mabhuku akakwana.
Chekutanga, malaibrari hatinawo mashoma, asi kukwana. Zvichida kuti mashoma aripo haasi kugona kupa kana kuti kuzadzisa zvido zvevanhu zviri maringe neinfomation, zviri maringe nemabhuku angadiwe, zviri maringe nezvekuverenga zvingadiwe, kana ruziyo rungagone kubatsirwa navo nemaraibrari.
Vachiparaushe vati mabhuku mashoma nekuda kwekuti ari kudhura zvakanyanya.
Mutengo wemabhuku wakanyanyisa. Tikatarisa mutengo wemabhuku kumaunivhesiti chemedzanisa, mabhuku mazhinji ane mutengo uri pamusoro pe $100. Mari iyoyo yakaoma kuwana, haisi muri kuwana. So zviri kunesa kuti kune kuwana mabhuku anokwana kupa vanhu vanoda kuverenga.
Mumwe mushandi wepachikoro chekumazowe vaTobias Tarulinga vati vadzidzi vekumaruwa havana mabhuku ekuverenga munzvimbo dzekuverengera.
Hakuna madhonation emabhuku, mwana haana mabhuku. From organization angachitaurwa ichai havambochiri kunazvo zvisika kuto vanongogumira kuna munomutaurwa vakadai vachikwanisa kupindwa mumaro vana vanobatsirika.
Vakarovinga vati vanoshanda munzvimbo dzekuverengera vanotarisirwa pasi muzvikoro uye mabhuku anoiswa kuti vana vaverenge ava kudhara.
Nyaya yemalibrari, malibrari dzanotarisirwa pasi. Vanongotorwa eticha oro anyone chem malibrari anoitwa majumping zone emamabhuku anengabuda out of syllabus madepartment angachizvaisa kuchaisa kungonoshepa malibrari. Vakushandiswa kumajumping zone ekuti zvinhu zvabuda mucurriculum ndova zviri kungonochengeterwa. Saka unenge ari full of redundant stuff, full of outdated material.
Mumwe mushandi vatinashe Ndaera vati vashandi vemunzvimbo dzekuverengera vanofanirwa kunge vari ivo vanotenga mabhuku epachikoro kwete kungopiwa mabhuku asina zvaanoyamura vadzidzi nevanhu vemunharaunda.
Zvokuti ari kutungamira library ndiye head of chief department ende anopinda mumadhipatimendi ahedi miti achitaura zvinozoona kana vachidecida vanotitengera chief library uye anotikonesa kuti vanonge tavikira mabhuku tavikire zvakadaidai interaction yangu inini nevana vechikoro kana nevanhu vemucommunity haina zvainobatsira.
Muzvare Aris Parakokwa vanotiwo hurumende haikoshese nzvimbo dzekuverengera sezvo zvikoro zvakawanda zvisina nzvimbo dzekuverengera idzi.
Tikatangira kuchiroko gavhumendi ikatibatsirawo tikakoshesa malaibhurari. Yokoshesa kuti atleast chikoro ngachive nelaibhurari, atleast mucommunity ngamuve nelaibhurari, kana iri vhileji ngakuve nelaibhurari.
Vakawanda vapinda musangano uyu vati nzvimbo dzekuverengera dzikawanda dziine mabhuku akakwana zvinodyara chishuwo chekuverenga icho chave chishoma muvanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Aka Chiguriwa.